Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu mbuzi 2018. Mutungamiri wechechi ye Prophetic Healing and Deliverance PhD vawota magaya vano visiswa mari ye chibatiso inoita mazana matatu emadora pamosha ya vari kupomerwa ye kuchikora mitemo inobata mishonga inorapa. MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa inomisa danu rakanga ratorwa nedunhu rematebeleland north rekudzinga mayor we Victoria Falls chiti kudzingwa kwavo kwakaitwa zvisiri pamutemo. World Food Program inopiwa ne America mamirioni makumi maviri ne maviri emadora ichashandiswa mukutengera vanhu chikafu muZimbabwe. Mukombe wekasolaga Premier Soccer League uchange uri munandare yemaGlass Stadium kuzvishavane nesvondo apo FC Platinum iri kusangana neShabani Mine mumutambo ungangoburitsa shasha yenhabvu yeZimbabwe yemwaka uno. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vamagaya yekuti vanokwanisa kurapa chirwere chegomarara pamwe necheshura matongo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040, ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270, ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.